Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiu.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwe necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard, Professor Lovemore Maduku, vakaudzawo vaMnangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiu. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro nevanhu. Pari zvino tichakabudisa wirirana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapati nematongerwo enyika asi nyaya yerwere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro vanga vakawanda chanyisa naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF. Uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvavakuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofika kumainterview. Zvinonzi vanhu ngavangodonwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika navateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiva ndeupi. Izvi zvekuti ngatidzoterei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu waroda kuti ainge pachigaro ingaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusereisi masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndoza ndatanangura zviya kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita zvakawanda ndivati. Panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kusandura kubumbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichikwanisa kuita 54-1 out of 9. Saka tatakaona zvinhu kwapera ZANU-PF yakashayiwa manumbers. Kunavo vanenge vachizoitawo pfungwa dzishoma nedzishoma nyanyika ZANU-PF navabvudzi kufunga asara vanombopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi kutaura kwandiriisa mukatarisa mumagwaro kune nhenge zvidzidzisina mutoonera zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu 180 asanga vasingasviki kanti kuti isusu tada kuonesawo vamwe vadii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo so bhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunoa kutibatsirawo kuti tisazita zvinhu zvakadhakwa kudai
munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa, hapana kuwirirana apa. Zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati katiaaitwa muchosangana navo muparamendi havawirirani nezvezvinazoitwa handi munhuwese ari kutsigira zvinhu zvakapisa kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vakatyamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zhe wakuswera wari muzimba kusisina baikonomi yawo yakuchema handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaazive kuti hasi Mwari muruda kuti tisvinwe tiendepi chimbosvinwa iwo necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaJustin Munyaradzi avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu mutungamiriro hwedu
auruskuziva, auna kuara, rekunya tuziva, tino pass, kana chiraramba, tino pambasi. Njozi ya wiro nevanu yuro, njozi kwaza ungo tuwira kuno kutu Afrika, in Zimbabwe in particular. Saka wakawana mtunga miri, akadasa ofaru, mtunga miri ya Minister of Defense. Watu kutari siroti, anafana wangai chitipa kuara, rekuchenye dezo kwenyika, kuva kuneje kunze neje mukati zvinogona kutumira munhu ye arwadzo kuti havana ruzi
amai muchingurika shiri vatiwo batore MDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati pehusiku vatiwo batore MDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika
tine threat security threat iripo ndataura kuti MDC iri kuita mastrategy usiku takarara tichuya kuno ya kutopinda zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka se joko kuti angati dile newano wanga wari ma MDC angari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamachete zvonzi mazvona izanopifa so wamwe wamwewo waripo ndurura nyasi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunowa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiana angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara, ndiana angada kuwisa chinhu chakawa kudhara, chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchingurika shiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei corona virus. Saka ndozvatinongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uzvaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwokuti uza kuti panzapo pakaipa saka hapabudike. Bat unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomao ngoti munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urisani. Anotaura izvozvo zvinowanzika ende kana izvozvo kuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kumukuziri nani patiri azi nyazobuda kuchiko kutunga tinda na amana na kuja na kumbusuduru bando zuhudiwa nesu tiziri kuparaza kwezi kwezi kwezi
zii shingazi zwene Zimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zakati wandepa kuti iku kuparaza kwa zukona kwe information zukuti zinobuda pa jizirele kuti zakati doza itika uye zedi mwenyika nyaya zwenge zingobuda ya zita uwende mainda vizanga zita zi ajitwa zinu tinezi kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita seZimbabwe kwanza kudzidza izvozvo zvokuti buda pachena especially zvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo.
Ko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muCanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus?
Pari zvino izvozvo zvokuti tinenge tichingotaurawo kama mawhatsapp group kuda kumana chinjerera ingwarirai kuzvi sai panza apa paipa nasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversity zana University of Mazu University of Concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo.
Avo vanga vari vaPeter Mashiri vachitaura vari parunhare vari kuCanada naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni, mungatitsana nguro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus?
Takatarisana nedambudziko irori ka hapana chatingakwanisa kubatsirika nacho, ndochokwadi chekutanga pekutanga. Kozi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu, asi chinoitwa chaicho hapana, kana gadziriro chaiyo iripo hapana. Tinodaro nora kuti tinoenda muzvipatara kuti totsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro? Madzimai munomu titori padambudziko hombe rakakurisisa, ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu, asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyepa, kunenge kwakungoparara kweZimbabwe isi.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai, tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, three pachishona. Vana vandinavo vatatava zvakaoma, handimbodi kunyepa tichemazi. Kare taitomboti mazuva ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi tongoonawo kubika chero risina supu. Asi ezvinozvi pamararamiro anda kuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupu 10 kg iyoyo, ende tinotovavarira kuti iite kama 2 weeks. Asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru, ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma, nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo. Vegetable racho chaiwo rine mashizha foya, handisi kukwanisa kuritenga, rakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi, because riri kuita 15 bondi. Asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana. Izvozvi nevana 2 vanoenda kuchikoro. Ndofunga ndakambokutaurira imwedzi yapfuura iyo tia vana vachangovhura, ikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha. Handina hangu kuzomuendesa nokuda kwokuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi kokoko, hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kushaya kuti ndinotangira pati, unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha, asi kuti ndiwane chekuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa, naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zviri dhora chairo nhasi $1 US, tikarisa kubhondi nhasi riri pa $35 cash, kana iri eco cash riri pa $47. Saka handichazivi kuti tinorarama sei because upenyu hwacho hwatooma. Kana iri sesipo yekugezesa yaita angotenga green bar, tatengi maseti mawashing powder zvataita, taongotenga green bar rinoshanda zvese kusuka kugeza kuwacha saka atiziyi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro
muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi
mari ezvinozvo tikachitaura zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose wazinini pamurungu pandosenza ndinosenzera murungu mutena but ndinopiwa 900 bond asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi iri kuita 270 mupick and pay saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudya kwekuseni kwamasikati kwamanheru zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anenge aida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani bati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana saka zviri kutondiremera zvekuti ndotoshaya kuti ndodii tozvibatanidza sei woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya ndogara kumoko kwacho mari yacho haisi kukwana saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita
tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi
zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensas iseni chizvarwa chemuzimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa sensas makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredhiyo kana pamatv apazetv ichibuda kunzi kune sensas vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi wetuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai vamaviri vachiti madzama muka sei ndikandamuka hangu mamukawo seiwo zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii zvikanzi tiri kuita sensas ndikutadza kuzvinzwisisa because handina kukura ndichiona sensas ichitiwa muitirwo wairi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri vestudio 7 nemugowera wega wega iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuita hurukuro navadhifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivawo zita ravo rekutanga vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana nhasi tatitiite hurukuro navo vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mumwoyo mavo ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vadhuve
totenda baba Jonga
vadhuve ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunze uko
ndine chitemo chiyakanyatsokutokura chababa Jonga ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Justina nemunin'ina vake anonzi Witness Nyandoro hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994 from kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kutinyatsokutovatsvaga handigoni kana kutokotera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei
hanzvadzi yenyu paya shayika vakatora vana ndiani vadhuve
hanzvadzi yangu paakashayika zvakaitika ipapo ndokuti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kubulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters vakatobva kuSt Peters vari kugara kuku kupumula. Kwa baka zo vaku pumula ipapo, ndikato wana runare. Zanzi bakato, bakato, babawe mwana bakato shaika wofu. Saka wana bakato, bakato wane muri emurume. Saka, tesinga ziyo kuti muri emurume baru kufeku. Machanduk ziyo, ifemili ya kwa nyandoro. Ndakato kuita, jaya kututuaka wana kwa nyandoro, kutipane wane ere baru kuto ziyo, dikatuaka zesi ma news, muma social network, dikambo pinza, ni muma newspaper kana, pana chanduku kwana. So, chichemo changu chandina hacho kwa nwe Zimbabwe, bakaterera program hii. Ndakototi, bedwe, ndapota, ndipetere hiyo, ndakotaka wanawe ya zote yangu, upenyu, haunakula la mamoshe, nukuti ya andisi kumdwa moshe pa upenyu. Because kana ndio utazauti, nyako kwa wari, kana kuti, pane muna, anozi waku, kana wari wa penyu, ndio kumbira watu pati tuake, pati bati. Kana hii, kana baka shaiga, pane muna, anozi ziwa isozo, ndio kumbira watu andi bati parinare, andi taurehi, kuti chicha haru kuziziwa, nukuti ndizo wana uzorora pamwe pangu.
Baba wewana, iwa mkuwasha wenyu, ainza ni
zitarakirizere, andizu kinyasu kutorira hari la mpushe, chazizu kinyasu kutora ngera jete, tuko wake wae wa nyandoro.
Paka toru wana, wanga wane makura wakadi, wanga wakura wakadi wadwe.
Wana, nguwa pa wakatoa, bae wabadiki nguwa yoyo, because josi ndo funga nguwa yoyo, ayo somewhere around, wana 5 years, witi, ayo somewhere around, wana 2 years, because witi, he was trying to farm nguwa yachona, ayo mdikidi, so zandukuza zauti kwa wale, awatikala kumborangarira kuti, kwa nambuwe ndi kupi, kana kuti kwa naze kuru ndi kupi.
Mungawa ni noro hondo ere kuti anjazi enyu, yakashaikai vakasangana sei ne murume wao vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita ramai wa witness na Justina
mali va witness na Justina zita rava anonzi Setukile aishandisa senimi ya kwa shumba kana kuti Setukile spanda vakasangana kubla wae nukuti Setukile aishanda kubla wae nguwa ya chona doko wato zosangana ikoku so babanyondoro anga afate arora jizo zakanzo ita kutichi tisa zunia tukutozi wachaya kutuko mshua kwa kende kufi daya harimuna anga arora Aitu ya zutuzi ya kuti tirukulu tuwa kakupi kana kuti family yake iku gara kupi. So anga asina kurora ndio zurugita kuti tiyo ya zutuzi ya kuti depavi batina watuwa kawanavu.
Kana paine wano ruziwo nekune vazukuru wenyu kana kungawa nea ama zava nyandoro. Wano kubata isei kuti waku zivise ipa msoro penyai?
Zandumu tukumbira wano kuna kuno tipata hapa runare pa phone yangu ya runare. Phone yangu ya kuti 0044786567997 ndizo kuro zezo Zekare +44786567997 Wanawa wakana kana Justina arukura angarira kana arimu penyu anu nifunga wati alutuze wakuti amayo wake ari baku plant baku plant kwa kundiko kwa ndiri kubwa kumusha kwedu kwa ndiri kubwa nishitwa wanawa nishitwa kwa kumusha kwa kundiko plant wajiko zono nishitwa wana nishitwa kulanda
ewa tinota arisira uti mucha sanga na newa zukuru wenyu wa dube mwariwa kukombo lirei
ndiyote nda zukuru because kwa kutoe kwa kutoe wana kutosha shaya kutitinyo ya zukuze wati chichiru kufamba na uti kakana shungo famba shungo wana reo uti kondaye wati uwe wana wari papi nya iru nya sukutendi shungu shunguruza zukuru so ndiyo tenda jonga chungu tenda chiro kwa shiiti chamaru kuita chino ya sukutu shiterera zukuru chino bezera wani baka wanda chino tenda nungo ti keep on the good work chino tenda zukuru
maita basa wa duwe
thank you
mangama katere ra kuna wa difa duwe warukucha gawa zukuru wawo witness na Justina Nyandoro mchiro mkwa chedu upenyu wedu umutino tarisa watinu sangana na jomu upenyu anukuone kai ndini wenyu jonga kandemiri we studio 7 ndiri mu Washington DC
Zongo ya diapera rigaiti mbota risa amisore na uzeru za nasi. MDC inotungamiri wana wa Nelson Chamisa inoti haisi kufarane urongwa we urumende woku vandu za bumbiro remiteme enyika. Imwe nengo ye ZANPF inokachama za vandu kumashona Land West ichiti inofarira zvirikiitwa kwa nechirwere chekoronavirus icho chaura ya vanu wakawanda pasirose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So we see